Vacherive goride ava vanoti vane urongwa hwekunyoresa kubazi rinoona nezvezvicherwa nechinangwa chekuti vazvidzivirire kumapurisa anogara akavanetsapo sepavanenge vachichera goridhe zviri kunze kwemutemo. Mamwe madzimai anosvika 25 akaomba zvikwata zvishanu vaine chinangwa chekunyoreswa kuhurumende. Asi madzimai aya haana mari inodiwa yekunyoresa kuti zvinhu zvive mugwara. Vanoti kuti zvose zviitwe panodiwa mari inodarika zviuru zviviri zvemadhora. Mumwe wemadzimai aya ndiamai Lydia Magamba, avo vanoti zvinhu zvikaitwa zviri pamutemo zvinovanakira sezvo vanenge votengesa goridhe ravo zviri pamutemo vachiwana mari yakanaka.
Ndichigweja ndiri kuona kunga nherera dzangu dziri kusumuka, ndiri kuona kunga vana vangu zvatiri zviri nani, not too much, nekuti mari yacho ndeapo naapo. Amen.
Amai Kresenziya Chimwane rangu mumwewo vanoita basa rekuchera goridhe asi vachibva kuHeadlands. Amai ava vanoti vanosangana nematambudziko ekuti nguva zhinji vanenge vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa.
Inini ndakatanga muna 2008 asi paugweja wangu pandakatangira ndakatanga paugweja wekutanga kuenda kunotsvaga basa kundoshanda. Ndakashanda kuwatro company tikariritira mhuri dzedu dzikararama. Hendei 2013 ndokubva tatanga kugweja muma-Alaska umu ipapo vatatanga kugweja. Asi zvazvo akaoma kuti tigweje nguva iyoyoyo, nekuti nguva iyoyo takatiri panguva yekuti taigweja takamira takatarisa kurodhi.
Amai Chimwane rangu vanoti vanovimba kuti vakabatsirwa nekunyoreswa kuti vaite zviri pamutemo vanokwanisa kutenga michina yekuita basa rekuchera kuitira kuti basa iri rireruke uye kuti rive nechiremera.
Kuurayisa hama dzedu nenyaya dzekuti taitsvaga kurarama panguva yechigweja. Asi panguva iyoyo papakaoma kuti tipinde mukati mevakomana tigweje navo, zvazvakaoma ndekuti taigweja nevakomana ava kushingirira kuti taitsvaga kurarama. Dzimweni dzenguva taisvika tichigweja vanakomana vasina kusimira, asi nekuda kwekuraramisa mhuri takasvika panguva yekushingirira vane hembe dzavanopfeka dzinonzi nzee. Nzee dziya idzi ihembe dzine dzakabvaruka, pamwe anototita mupushu chaivo asina kana kupfeka. Asi taishingirira kuti titowane kuraramisa mhuri, zvakaita inini murume wangu anga achirwara.
Mumwe wemadzimai aya amai Shailet Rodzi vanotiwo vari kurarama nekuchera nekutengesa goridhe zvisinei kuti mari yavari kuwana inenge iri shoma.
Ndo zvimwe zvinhu zvokuti kana ukanga waibata kudai sokuti uzoiwana futi hauioni, saka unotoshingirira kunoshandira dhora iroro 5 rand iyoyo, $2 iyoyo kuti uone kuraramisa mhuri. Ende mekushuwa ndawana $2 iyoyo, 5 rand iyoyo, dhora iroro, mhuri yangu yatorarama, nekuti chanditenga raisi redhora ndakutobika mhuri yangu yadini yatorarama. Ini mumba mangu ndakabereka vana 5 vandakabereka, vasikana vega wani wacho akashayika zvake, akafa akandisiyira nherera nhatu, wani yacho ikashayika. Mumba mangu inini kugara kwedu kwatiri 11 kugara kwatinoita kwamumba mangu.
Amai Rudzi vanoti chakakosha pari zvino kuwana pekushandira vakasununguka uye vaine zvekushandisa zvakakwana. Mumwe anochera goridhe kutsvingwe amai Munashe Marwa vanotiwo havachadi kushanda vachitiza mapurisa mazuva ose sezvavari kuita pari zvino, izvo zviri kuvashingisa kuti vaunganidze mari yekunyoreswa.
Matambudziko aisangana nemagweja muno mwangu kuri kudzingirirwa nemapurisa. Pane vanhu vazhinji vakafa, vamwe vachipinda murwizi.
Amai Sifela Nezuzi vanotiwo sebasa ravajaira vanoshuvira kuti vachengetedzwe nemutemo kana vachinge vagadzirisa mapepa avo. Vanoti vanoda kuita izvi sezvo vanzwa nekutsotsiwa nevamwe vavanoshanda navo, sezvo vachiziva kuti hapana kwavanoenda nekuda kwekuti vari kuita zviri kunze kwemutemo.
Takatoona chakatotiraramisa, taitorarama zvakanyanya. Asi chimwe chaizongotirwadza ndekuti zvimwe dzenguva vakomana vataisenza navo pamwe, dzimwe dzenguva maishanda nevane utsinye nguva iyoyo. Asi mashanda nevane utsinye nguva iyoyo pamwe maitoshaya mari, motonzwa kuti gold raita zvakadai zvakadai, umwe aitomedza gold iroro otorimedza, motorishaya kuti taenda kupi, motogumbuka mopopotedzana dzimwe dzenguva moita sei, asi hapana chonomboita. Tikatatoona kuti ipapo watoshaya gold ramedzwa, hapana kuchandoritora, tototanga munyuku kutonyukura.
Mukuru werimwe sangano riri kuda kubatsira madzimai aya kuti vanyorese kuhurumende kuitira kuti vakwanise kuchera goridhe zviri pamutemo uye kuti vakwanise kuwanirwa chikwereti chekuti vatenge michina yekushandisa vafarai maguhu, vanoti vari kubatsira zvakare vanhu ava kuti varongekane voshanda vari muzvikwata nezvikwata kuitira kuti vataure neinzwi rimwe chete. Ndakamirira Studio 7 kuTsvingwe, Penalonga, ndini Loida Moyo.